very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 29th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at police brutality against women and also deplorable prison conditions in Zimbabwe's prisons. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies, you know that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai, so don't forget.
Always in Lwabesifazana. Sikhona njalo ebulenjini, we are on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com, lobagu www.voashona.com, lobanjalo gu www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can go ahead and like our Facebook pages, VOA Shona and VOA Indebele, so you can join in the conversation right now.
Makadi Zimbabwe, Nevesar Bucherera, Sarangon Zilinda, Tungirira Masarira, the Buddha Ku Chikorubi Maximum Prison, after 80 days in incarceration. Swe Friday, 9 September, the Kangana Indabu Kotikumbari, the Kangirimunwa Garano Guaranema outside the Kandi Fisad, the Biki Wao, Raisrangu Nevananda Kachaga Kutirandi Bikiri. Nekuti mazanga ambopura kwanga akamboita rumwe pajeri kuti ndinachida kuisirwa poizeni muchikafu kuti ndife. Tikataura naofficer in charge tikawirirana kuti nditsvage munhu anondibikira chikafu changu. Samusiwana ndaenda kukoti ndakadzoka ndatomwa mishonga. Ndika mapiritsi angu emahousers neBP. Vandasvika chikafu changu chakaraswa chiri padhoo pasel. Ndokubvunza kuti kochii chaitika. Vana ambuya vacho magadzeri koko vanonzi vana ambuya. Vakatotanga kunditsvuka. Because you know that was a word upon a cherry we are. Because among the difficulties of what that was, you know that this is a health condition. Saka, Takapatani Sanaman, Linda Varirwa, and the Kapopo, and the Katarama, so was Navarra, so I was going to Ranama, that was a later day, Sangasarasa. And you couldn't get a couple of churches, you never saw about Jeremy's and Babu Snow Water. Kurozi wasadza risinga onekoti ishadza here yotenge riri brown kuti dzengova izvisina kana mafezi acho anongo boiliswa akadaro kuti kusina kana kukimwe chashamisa kuti madhona vanodonata zvinhu zvakadaro zvekuti vasungwa vabikire asi iyo vanangu yavacho anotora atenesa kudzimba dzavo saka ipapo vazhinji vanga vakarasirwa chikafu ndokuti vana vanhu vanenge vari musoro manandiri taira batiri 13 momo tikati toramba takanyarara kusvika rini ndomazuva isai zvaiitika kune vamwe masevu asi musoro medu zvanzi tiri kuitika. Dopo takatanga kuita ruzha tichida kuonekera nekuratidzira kuti aye watanete nezvizvi chikafu chiri kubva kunze imi jeri hamusikwanisa kutipa chikafu ndopo vakazosvedza ofisa inchazi vakauya vakati chii tikavatsanangurira vakati ngatikurukure ineiti mangwana mangwana acho ofisa inchazi vakauya vakuzotanga kutotituka nemagadjeri avo kumashure pedzezvo vakatanga kuti aiwa iwo tamutokubvisa panapa uri kupfuurira vanhu pajeri. Ndokuendeswa kwandaka itwa kuchikuru maximum prison kwana ndiri solitary confinement. Kwana ndikugara kwacho kwainzi FB2. Ndanga ndikugara ndiri ndega mukadzi pamusoro pavo pakuzi asi ndokwanga kuine varume. Ndicharamba ndichirwira kodzero dzevanhu. Nekuti takaita dambudziko muZimbabwe rekuti takazvibvisira simba rekuratidzira nekuramba zvakaipa. Muno muZimbabwe mazimbabwenzi vakasvika pakunojairira nhamo kuita kunge iri normal asi nhamo haisi normal. Tine kodzero dzedu ende hatingarambe tichityisidzirwa nevashomanani vakauraya nyika ino vakaiendesa kumawere. Toramba takavatarira ruzhinji ruzvitambura izvozvo ndo zvandakaramba. Ndo zvinototi motivata kuti ndirambe ndichiita zvandinoita uye handidzokere shure kusvika nyika ino yanaka kusvika mitemo yakuonekwa yakutevedzerwa mukati menyika ino. I am actually on my way home from Chikurubi maximum prison. I'm on my way to my parents' house. That is where I'm going. And I just want to rest and praise God and thank Him that I've been released after 80 days of incarceration for an alleged crime that I didn't even commit. I will keep on doing what I was doing because I believe I was called to do this. I was born and set apart for a time like this because there's no rule of law in Zimbabwe. Zimbabweans are so fearful. They don't even know what they're afraid of. Zimbabweans are a divided lot, and everywhere they're just divided. So I'm just going to try and keep fighting for justice to prevail in this country. That is my motivating factor. I want to see justice and the rule of law restored in my country.
Hi, I'm a condition that's a jelly. I will manga wuhle. In developing our core right for abantu especially abantu abangomama labantwana so nje uhlala lapha umdengagwetjwanga uvele it's already isigwebo enough and njalo abanye bayathi ukuthi bangena lapha bayi beforswa ngabantu ngabesilisa abaphakathi ukuthi balale labo njalo njalo kulento ezimbi kakhulu ezenzakala phakathi ezikhulunywa ngalabo adesibevalelwe njengenhlanganiso si encourage ukuthi abantu babuthane baqoqe whatever balakho ukuthi babe bevisitela abantu abazovalelwe bebanike abakwazi ukubanika khona ukudla izigqoko le support nje naleyana etholakalayo even lezihlobo zona ngokwazo ezilezihlobo ezivalelweyo uzafica ukuthi vele babe bedubekile kakhulu and we've been offering support yenaleyana nje ukuba encourage lokuba labo and sibone kuncedisa kuma-issues amaningi ade ekhona nalabo abantu abavalelweyo so njengenhlanganiso ikade sikwenza nje ukuthi sincedisane labo simake sure ukuthi at least bayathola labo ukudla and also besebenzelana lawo ama-lawyers azimabhe-lawyers for human rights labameli ukuthi sibe sibakhuthaza lapho ade kusilela khona iy'ndaba zezimali sibone ukuthi siyagijima sigijime sihlanganise lapho esihlanganisa khona sibambanisana lama-lawyers ethu aqhuba lezi zindaba I think okufunakalayo kakhulu ukusupportana njengalokho nesakubona kusenziwa kumawarire kade kuloku ngihlupa ngendaba kaLinda ukuthi ah kanti uLinda indaba yakunguye ovalelweni nxa ukuthi ngumfazi yini kanti nela kicala eyilile aliyenzileyo elingayisocala elenze ngalabo adesebenzelana labo yiliphi so zasicela ukuthi kuyafunakala kakhulu ukuthi abantu babambane and babafake bathi solidarity sipush solidarity for other women ngoba ikwesi ufica ukuthi kuyaselakala kithi thina omama asiyenzi umsindo omningi nxa omunye wethu esedubene njengaloni leyana so kufunakala ukuthi atleast sibuye ndawonye njengabomama sincedisane nini sipushe sisapote omama abasenkingeni zona lezi ngoba kusasa nguye kusasa namhla nguyimi you know anyone uyakwanisa ukuzifika sesesigabeni esinjana sanana as long as usebenzele i-public you find yourself with ama-problems ona lawana so we need that support sisisapotane thina ezinhlanganiso nganjalo njengabesifazane yisikakhulu.
Welcome. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at police brutality against female politicians and deplorable conditions in female prisons. What are your views on the issue?
Earlier on this year, Zimbabwe freed 2,000 people as the country's prison struggles with massive overcrowding and food shortages, Marv. So the release followed a presidential pardon.
Yes, PJ, and according to the pardon, all male prisoners under the age of 18 and all female inmates, with the exception of two serving life sentences, were released.
Priscilla Mtembo, an official with the Zimbabwe Prisons and Correctional Services, told the Herald newspaper following the release that the 46 prisons nationwide are overpopulated. So the prisons have a holding capacity of about 17,000,
mm-hmm.
but we've been holding over 19,900, almost 20,000
people.
Yeah.
Wow. So, you know, some of the female prisoners that, you know, have come out of prison include Linda Masarira, who was released earlier on this week. She's a human rights activist, and she said that, you know, at Chikurubi, she complained of deplorable conditions in female prisons. And according to her, she was actually put in solitary confinement in mm-hmm. the male prison. So, you know, and she was saying there's lack of adequate food, and also lack of sanitary wear.
Sanitary wear, uh-huh. yeah. Most of the most of these women that are incarcerated, especially it used to be the Woza women.
Yes.
They would also describe the deplorable conditions in the prisons. Siyamlemukela ke izihlobo ezithandekayo kuhlelo lwethu olwabesifazane lapho esikhangela khona inkinga izangikhathazi lokunye okuphathelane labesifazane. Lamhlanje siphatha udaba lolu olokubotshwa lokuhlukunyezwa kwabesifazana lapho bejengisela. Silo wesifazane kumbe umama ochiye abantwana bakhe okwenyanga phose ezintathu uLinda Masarira akade valelwe wabotshwa ngemva kokutshengisela kwenyanga kusaqalisa sibili ngenyanga yezintathu ezedluleyo. Kodwa kubeloke valelwe and njalo engavunyelwa lokuthi abhadale imali yesibambiso eyebail. Yikho ke ngezinye zenhlupho ezihlangana labesifazane ikakhulu nxa befuna ukuthi bakhulume baveze imbono yabo ngamalungelo abo. Yi asihluzeni bomama ukuthi kwenziweni ke ngalolu daba lwesimo esikhona emajele nganye lokuhlukunyezwa nje kwabesifazana elizweni lonke.
Aiwa iroidama PJ kuti nasi tichange tiri kutarisa isu mabatirwo ari kuita madzimai vanenge vachiratidzira takaona munguva yapfuura pana mbuya vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa vakaitwa kafira mberi uyezve tichange tiri kutarisa kuti madzimai ari kubatwa sei mumajeri. Tine muzvare Linda Masarira vakabva kuburitswa mujeri iro svondo rino vanga vari kutaura ivo PJ kuti hakuna chikafu uyezve vanhu vaiti ivo chikafu chavo vakachiwana charaswa panzi pavanga vachibva kukoti ivo nevamwewo madzimai vakanga vaendeswa kumatare edzimhosva. Asi vari kuti ivo uyezve zvinhu zvakadai sezvokushandisa kana madzimai vachiteedza hakuna uyezve pekurara hapana kuchenuka. Kunyange zvazvo vari kuti ivo nzvimbo iriko nekuti madzimai akawanda vakaburitswa mumajeri asi zvekudya hakuna. Saka ndozvatichange tiri kutarisa nhasi madzimai tichizeyawo nemamwe madzimai akambosungwa kana vakambowana vari kugara muchiturongo ende tinenge taita rombo rakanaka PJ. Tiri kutsvaga zvedu Sisilinda Masarira takataura navo nezuro kana kuti marimwe zuro asi tichange tichiedza kutaura navo kuti vateereri vakwanisewo kuvabvunza vachinzwa kuti zvakafamba sei. Asi tina Sisilinda Mudewe vakamboshandawo zvena Sisilinda ivozve vakambosungwa pari zvino vari kutoti vari kwamutare vakamirira kuenda kucourt. Saka tombonzwa kuna Sisilinda muripo here parunare?
Ewoi makadi Zimbabwe makadi vatereri vese.
Ehe Sisilinda munotaura imi kuti makambowanikwa muchipinda musungwa zvanga zvaita sei?
Musungwa pandakatanga kusungwa raive gore ra2007 apo pandaive mutungamiri wevadzidzi veZimbabwe National Students Union. Saka ndingati muupenyu hwangu for the past 10 years ndichiita zvenyaya dzekuita activist ndasungwa kanosvika kana ka11 ichipinda nekubuda muchiturongo.
Manga makamira sei muchiturongo? Nekuti tinonzwa kuti mati makatombobva kusungwa mukagara kwemazuva mairi.
Chokwadi musi wa13 September mwedzi uno takasungwa kuno kwamutare mushure mekunge taenda kunozivisa mapurisa kuti taida kuzorakidzira panyaya yekurohwa kwevanhu kuri kuitwa nemapurisa police brutality. Tikasungwa tichinzi isu tiri kuparadza tiri kutaura nhema munyika yeZimbabwe mapurisa haasi kurova vanhu. Munyika yeZimbabwe mutemo uri kushanda uye munyika yeZimbabwe hamuna political violence. Saka takasungwa tikaita mazuva matatu tiri muchitirongo pari zvino takabuda pabheu raive rakakura zvisingaiti $350. Mangwana ndichange ndichienda kunotongwa pamusaka penyaya iyoyi uye chishanu chega chega ndinomangara kumapurisa panyaya iyoyo.
Mombotitsanangura kuti maiwana chikafu chakanaka here zvaifamba sei muri muchitirongo?
Muchitirongo chinotanga kutanga kushungurudzika kunoitika paunosungwa paunoitwa mumaseus emapurisa usati waenda kunotongwa kukoti. umuma cells umumaona kwanisa kusvika kana 48 hours usati waenda kunotongwa na magistrate inzvimbo yakaoma nekuti hamuna chikafu hurumende yedu haitopi vanhu chikafu kana vari kuma cells kana usina hama yako kana shamwari inokwanisa kukuvigira chikafu zvinoreva kuti uchaita 48 hours idzodzo usina kana chawadya izvi zvinhu zvakaomarara zvakanyanya asi ndizvo zviripo saka kushungurudzika kunotanga usati watombotongwa usati waenda asi kuti uchingofungidzirwa kuti une mhosva wedza wakarohwa takaona mazuva apfuura madzimai akashungurudzwa akarohwa zvakanyanya unoti hausi kuwana pekugeza hausi kuwana chikafu munhu wechidzimai munhu anoda kugeza patinosungwa pese hatikwanisi kuwana pekugeza hapana sipo hapana mvura saka 24 hours munhu wechikadzi asina kugeza zvinhu zvakaoma uye aine nzara tabva ipapo tochiti taenda kuprison kwatinenge tave mumaoko emaprison guards uku ndokunowanikwa chikafu chisingadyike chikafu ichi hachidyike zvakanyanya uye chimwe chinhu chinongoita kuti munhukadzi ufeel uncomfortable inyaya yekuti kana wasungwa bra rako chero unonzibvisa saka imagine kungogara usina bra wakangogara uri mumaseuzi kujeri kana wanzi zvanga zvakaita Linda kuti nguva yese yaanga achigara ikoko anga asina kupfeka bra chinhu chisiri chisina kukodzera kuti mukadzi anogara asina kupfeka hembe dzake dzemukati
Momboti nechirungu Linet, tell us what are the conditions like, especially for female prisoners, and also for political, you know, detainees, or you know, you have gone into prison yourself following, like you were recounting. Tell us what was your experience like.
Well, my general experience for about the 11 times that I've been arrested in Zimbabwe for being a political activist. The conditions are generally the same, whereby when you are arrested by the police and you are put in police custody for a maximum, now it's a maximum of 48 hours. But back then, I remember in 2007 when I was arrested, I spent 5 days sleeping in police cells. In police, when you're in police custody, you're not given food. The police will say it's not their duty to feed you. So that means all that time, if you don't have relatives and friends who can bring you food, definitely you will be hungry for 5 days until you are transferred, you go to court, and then you have to go to prison. So the conditions start affecting you once you're arrested by police. Women's dignity is that we always wear our underclothes.
Yes.
That is our bras and our pants. But when you are arrested and put in custody, your bra is no longer allowed. You don't wear a bra. That is very degrading. Why wouldn't the woman be allowed to be herself just because she is in prison, whether she is guilty or not? So that degradation is very unfortunate. When you're in police custody, there is no access for you to take a bath. So can you imagine, I spent 5 days at Southampton police station and I could not take a bath. That is terrible for a crime that I had not committed. And I have, up to today, never been convicted of that crime. So that harassment that women face is very degrading. And at the prison, the food is just not food that you can eat. I remember last weekend I was arrested here in Mutare, and I'm out on bail currently, and I'll be going to court tomorrow. They brought porridge that did not have soap. It did not have sugar. So for an inmate that is new in the cells, you have just been taken to remand. You don't eat because you don't have sugar. You don't have salt. In the afternoon, there would come this sada and vegetables that have got soil, real soil. So you will not be able to eat that food. In the evening, there was beans. The beans did not have salt. And it also has got mud, like sand on it. It's sada that has got sand. So it means that at the end of the day, our prisons are not feeding people. Women are affected, and people from outside find it very difficult to be bringing food for political prisoners. Because when they come to ask for you at the gates, I remember when I was visiting Linda Masarira at Chikurubi prison, they would be wanting to bring her food. They'll tell her, no, she has been seen by enough people. But the next time you will visit, she will tell you, no, nobody visited me. Yesterday, I slept hard. So once you're a political prisoner and you're a woman, those privileges of you even having access to food, once you're in there, they tamper around with it. They make you suffer once you're in prison. This is the situation that women in Zimbabwe are facing. And And when it comes to sanitary wear, they also don't provide you sanitary wear. Mm. If they do, it's just a bit of sanitary, something that is not enough. We don't control our menstrual cycle.
Yes.
And our menstrual cycle is not the same. It's different from person to person. So if they'll say we have given you 5 pads, it's enough. What happens to us? We have got hair disease. So the conditions in our prisons are deplorable.
Thank you very much, Cecilinette. If you can just hold on, PJ.
Yeah, uLinette, uNkosazana Linette Mdewe, lapha ubechasisa ngokwamehlelayo yena ngokwakhe. Uthi yena usele phakathi kweminyaka ethile edluleyo, phakathi kweminyaka elishumi edluleyo, seke wavalelwa okungaba isilinganiso sokulishumi lanye, 11 times.
Mm-hmm.
Esithi yena lapho uvalelwa, okwakuqala sibili, ubhekana lobunzima, uvalelwe ungakayithonisiswa okwe 48 hours zona lezo abakuniki kudla abakuniki lutho abakuniki imvumo yo even amanzi sibili ukuthi ugeze nje even ubuso njengomuntu owesifazana kunzima kakhulu ukuthi uhlale ungagezanga okwamalanga amaningi kangako kuyabungela kudla njalo kabakuvumeli lokugqoka izembatho zangaphakathi ezinjenge bra esithena na even ukuthatha nje ishawa uyabuvele sukudinga khona lokhu okunzima kodwa vele ungavunyelwa njengonkosazana Linda Masarira okade ivalelwe okwenyanga phose ezintathu ezedluleyo 84 days
yes yeah less than
ube ye ubengavunyelwa ukwenza izinto eziningi ubengavunyelwa even ukudla ukuthi abantu bamlethele ukudla kulesinyi isikhathi lapho esike sakhuluma la esithi yena uthe esiya emthethwandaba wafica wafumana ukuthi ukudla kade kulethelwe izihlobo labangani wafica sokulahliwe ngoba ubengekho kwezinye zezikhathi uLinette uthi yena sasimethekelela uLinda Masarira kodwa ke sificeni ukuthi yena abalindi basejele bathi ukuthi hayi namhla usethole izethekele eziningi kakhulu ikho ke lina salivumeli lithi lehamba kusasa kwangona alitshele ukuthi ulele ngendlala ngoba akula muntu omlethele ukudla.
Mm-hmm. Mm. PJ, we seem to have Honorable Tabitha Khumalo on the line, if you'd like to take her.
Yeah. Mm-hmm. Siyalambulela kuhlelo lwethu Makhumalo.
Yabonga mama unjani?
Hayi nyaphila. Nguzwela khatshana kodwa ke ngxenye yuthi izincingo zethu zona lezi ezinga. Uyizwileke indaba enhle.
Ngiyahlupa ukuthi ukuthi.
Yeah. Uyizwile indaba enhle yokuthi uNkosazana Linda Masarira usephumile sebeze bamvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso eyebayile. Kodwa ke uphume khonona kakhulu ngokuthi isimo esikhona ejele asimanga kuhle. Wena ke ungasichazisela umbono wakho lokuzwayo yilabo abake bavalelwa.
Umumo wamajele uqalanga namuhla.
Yebo.
Sekuze kufike yisake savalelwa emadasi. Sayithatha emadasi sayihambisa ekhoti ukuthi ayisiyo ndawo yokugcina abantu besifazana kumbe nje umuntu. Uthetha ndaba yabuya isithi yona kuliqinisa ukuthi uhulumende wathelakala mali bokudalise lawa majele ukwenzela ukuthi agcine izivotsha ngokusemthethweni. So okwenzakale kuLinda yinto ebuhlungu kakhulu njalo yindaba kumele siyivuse futhi sigaxuke uhulumende ukuthi abone ukuthi amajeleto akumelanga abe zindawo zokuthi bulala oba kuzindawo okuhlaleka khona umuntu nje.
Ye. Ngamalungelo akhe ikakhulu nxa ungakafunyanwa ulecala akumelanga ukuthi umuntu ahlukunyezwe kangaka. Ye. Selina ke njengabameli bedalela ephalamende. Selake lalufikisa na edalela ephalamende ukuthi luhluzwe lolu daba ukuthi batholiswe nje indingeko zawo ezile abalelungelo lazo.
Ngithemba abalalelayo abakhangela amagogo e-TV niyazi kulesikhathi lapho sasikhuluma ngesigqokoza ngaphansi zabomama especially emajele sazama ukuthi daba lokuthi kungenise ephalamende njengabomama sasitshela ukuthi namasa ukuthi sifiso sethu sokuthi impahla zabomama zokugqoka zangaphansi kumele zisubsidize nguhulumende njalo impahla zomeli kumele zigcinakale emajele lezigqoko esizisebenzisayo.
Hello, Honorable. We seem to have lost her there, PJ, but maybe just translate.
Yeah, she was basically saying this has been going on for the longest time.
Yes.
Ever since she was in the ZCTU, the labor body, they were also arrested and put in jail. And they even brought the matter, they tabled it in parliament, especially the Matapi holding cells. Lynette was just saying that when you are held there, you don't get any food. They really raised it up, and with even Chinamasa these days, but still he says the government doesn't have any money.
Kune vakateerera tiri kunzwa apo tanga tiri kunzwa Honorable Tabitha Khumalo vari kutaura ivo kuti ivo sevadare vakatombosungwawo vachiri ku ZCTU vakaendeswa kumatapi asi zvinhu zvasina kumira zvakanaka vati ivozve vari kuedza nepavanogona kuti nyaya iitaurwe muparamende kuti zvoitwa sei kuti madzimai abatsirike nyanya panguva iyo vanenge vachiteera uyezve kuti vapiwe hanzu sekunzwa kwataita kuna muzvare Lynette Mudewe kuti uchinge waenda ikoko unosvika uchitorerwa dzimwe hembe dzako dzemukati zvinozoita kuti madzimai asanyatsonzwa semadzimai. Tombodzokera kuna sisi Lynette Mudewe. Sisi Lynette, muripo here apa?
Ndiripo.
Ehe, mamuri kutaura imi kuti muri kwaMutare uyezve muchange muri makamiswa pamberi pedare, zvii zviri kuitika?
Kutaura kwandamboita takasungwa mushure mekunge taudza mapurisa kuti taizoda kuita demonstration iye yatinoti notification zvavanoda ivo zvisiri pamutemo asi takangoti toita izvozvo. Vakazotifonera nezuva remangwana racho vakatibvunzurudza zvakawanda ndokumwe kushungurudza kunoita madzimai kuti unoti wabatwa vari kuda kukubvunza vanokubvunza zvekuti unorara nani kana kuti unodanana nani vanoda kuziva zvekuti nezvevana vako kuti vana vako vane chekuita chei nekuita kwaunonga uchiita basa rako then mushure maizvozvo ndokubva vatisunga vachiti nekuti takange taita flyer rataitaura kuti mapurisa ari kurova vanhu izvi zviri zvinhu zvekuti ini ndakarohwa nemapurisa kakawanda naLinda Masarira tichiita mademonstration muHarare tirohwa nemapurisa 4 January takarohwa 18 February takarohwa zvavanoziva zvatiri kutosunga mapurisa nenhau yekutirova iyoyo saka ivo vari kuti tiri kutaura nhema saka vakatisungira nyaya iyoyo hanzi kutaura nhema pamusana pehurumende nekuda kuti vanhu vapandukire hurumende savari kuti isusu tisa kuinisaita vanhu kuti vapandukire hurumende nekuti hurumende mapurisa ari kurova vanhu asi mapikicha akazara tikatimbotikana zvataka experience isusu zvisina basa mapikicha akazara emadzimai ari kurohwa magadziko avo nemapurisa vachiita mademonstration saka ndiyo nyaya yatiri kunge tichipinda mudare mangwana kuno kwaMutare kunzi takataura zvinhu zvekunyeba.
Mombobata makadaro muzvare Mudewe. Tine muteereri Stallon ari kubhindura. Makadii va Stallon? Hello? Hello?
Hello?
Ehe, ndimukoma Stallon era. Aiwa tiri nani? Hamene kuti ndagona here kutaura zita renyu iri?
Handiroroka here.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mukoma.
Nyaya inoitika mikondisheni yemumajeri emasoki. Zvinotondishamisa kuona kuti utungamiriri hwese huripo hwehurumende. Hapana munhu asina kumbopfuura nemusoki kana nemujeri. Asi chinonetsa chakatondiragidha inini kuti hatina kusununguka. We are not independent at all is because for the past 36 years chaifanha kutanga kuvandudzwa chitokisi mujeri because we think I'm in the Ripo, even present, I report, I'm Boram Church, Agaram J. But I'm not going to talk about this in Papa, because I'm Ziva, which is the channel, which is a fish of a gender opposite. But I'm not going to get a man, I can't put him down. The condition, Yakam Banai, that I hear him among it. What is he say? Oh, he must go in. So the animal, you don't like his goat. Argona says, and the Cambono, Argona says, and the Cambono. You see, don't you know, no first sister, no power equity, Zimbabwe is not independent at all. But you are in an independent country, the conditions that this church made is very should have been rejuvenated from the first day to Sununguka.
Ameno iko kubindura kwa kamira sei, kupanyaye ya majeri. Ah, chivema mati tsa urot kwa kwa kamira sei. Makasungirwe. Fambai mkoma stalon. Ehe. E, makanga maka sungirwa kupi? Aiwa tatenda mkoma stalon ni foni nare dzenyu ndozisuri kunyatsonzwika asi tachida kuramba chida kutaura nemi tinzwisise kuti muri kupi asi pari zvino tinotenda
mogo mukana mambisisa kana mukaona namba dzangu dzepotai chindi pakaita.
Alright, aiwa tinotenda kuti tsvagire zvemadzimai vauye pano pachina chemadzimai vachitaurawo vamunoziva. Aiwa tinotenda nhare hadzisi kunyatsonzwika zvakanaka.
PJ, we heard there from Stallon, who's saying that he's in Bindura, and in fact he was arrested last week, he says. Yes. Although we couldn't, you know, catch, you know, what he was trying to say in the end because the line was very bad. But he's saying he faced the same conditions that Miss Mudewe is talking about, lack of food. He was not allowed to get visitors, and he's saying actually Zimbabwe should have reformed the prisons because all the politicians went through jails.
Yes.
As he says, even the president himself was at one time, you know, detained, so he knows the situation.
In the prisons.
Yeah. So he's saying this shows that Zimbabwe is not yet independent.
And what was said that I picked from Mkoma Stallon is the fact that you are not even allowed your own medication.
Yes.
Medication like when you are on medication,
high blood pressure,
sugar, you know, the diabetes.
Sugar, diabetes. Uh-huh.
Yeah.
Any type of,
you are not
allowed.
Yeah. You are not even allowed, even if you get sick. I heard some of them saying you are not even allowed to access medical attention, even in hospitals or clinics.
Yes, and he's alleging that he feels the prison services want you to die quietly.
Yes. Slowly,
so that you know, if you have no access to your medications
and no access to
your relative and, you know,
your relatives,
human,
you know,
contact. So,
yeah.
You know, very interesting contribution there from
because
Mkoma
even
Stallon.
The other lady that I talked to before the program, Ms. Samueliso Kumalo, was actually saying not allowing visitors.
It's psychological.
It's psychological warfare against you.
That's correct.
Because you need some human company that you need to know that they care out there.
That's correct.
Because like Linda Masarira, when she was incarcerated, a lot of people felt really were so emotional about it because they felt that she's being separated from her children. She's being separated from her relatives and friends.
Yes, that's correct. And Lynette here was also saying that sometimes when relatives do come to visit, you're told that person has had enough visitors for today. Yet when you do meet the person the next day, they'll tell you, no, nobody came to see me.
Yeah.
So there are a lot of tricks that seem to be be coming up. Oh, we have another caller, Mercy Mpofu. Sisi Mercy, magadi enyu?
Mbipangu, magadi yo.
Ehe. Murukunzwa iri mugangwe. Mamiri rakaita kumajeri. Mumbo titana nguro kuti mi makambo pinda mjeri ere uyeje kwa kamira sa.
Yeah, I was once convicted in 2012.
Mm-hmm.
They 4 months, but hey, 4 months is the grand song is 40 years. Both one day, Jerry, like I told you, 60 days.
Josh, what famba say, Sis Miss?
Lili, the thing is, we fraud. But the fact is, actually, I can get in here, yes, I wouldn't make my time a business. Motors of Central and Passing, thinking about this, my motors of New Rana Passing, then most of the things with someone that said, Wagatora, Marin, so forth. You are the Missna with Savannah signature. That's what I think.
Mumbo Sanangro, Quaka Mira, say Panyaika, Fu, Nyakutimone, Amazing, in his mother.
As there are, we check Tanga, no fungirwa, Jesse, each and everything, no fungirwa. Tell me, I'm no Faruwa, 3 o'clock, Munema Farirwa. Magumbeze, achona magumbeze, biki ma dog blanket. Minorara pasi and chikafu. Normally chikafu chikauya, zvakafana nekuti pane tena tikamboita pakamboita outbreak manyoka. Kwauya ma sizes anengataure zvangu kambani yacho. Akanga ka then kana expire kambani vounza kujeri. So, just from chikafu, then pakaita kuti break manyoka, but I still room. Kuno ya dzimongo kuno ya chikafu. Kana kwa ya chikafu, magadzeri vano share ana chikafu jesi. Mafuta, shene mafuta ni kwa nati jiguwe ne wasungwa. Aisiri eno kujiguwa ne wasungwa. Wasungwa vano zizuro kana ti, mizizamu rele, mwesko kana 2 liters wani mafuta, mamusana vinda 4 liters mafuta. Then, But apana no kwanza kuhundwa kuhuruhara unotoenda garden ende sema sinzenda garden vanotora mushonga zvavo kuvakadzi vari strict pane vanotora mushonga vanovapa but sanitation yakaita se mapedzi adzimunguva unogona kupiwa pedzi 1 pazuva apa flow yako pamunenge yakawandisa unopestra watota and so forth. As much as I mean, we are about any other, but this is what I need to say.
Did she tell an ass, Celinda Masarira, Pavacabudam Jerivati, Ivo Kuna, Nambuya, Manuskan, or Nuka Nambuya? Vano and go over to Rachim, which calf chin get your own Guaneve Kuns and those are my own ladies.
Panevane, Amazavo, you know, take Panevan, Vanimarizao, and I'm a family business, you know, once I go after that. Because I want to see if you can 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 see if you zvinhu zvinenge zvakaoma izvozvo. And dzimweni dzenguva pakangoita kana tikanyaya kakandi pakangoita musungwa anenge angoita kunge akavhurika sezvekuti anenge achionesa kuti magarira tiri kuti amuno maasiriwo marights edu and so forth, panva panzi hapana chikafu chichapinda, hapana chinopinda, hauzore mafuta aunoda, unozora vaseline, haugeze nesipo yaunoda, unogeza munobvumidzwa life bond chete. And chikafu pateni yandakatopika inini mamusingabvumidzwe kana chinotonzi drink, ndairwadziwa hama dzangu dzichiuya nezvinhu zvaidzokera uchingorarama nesadza nebinzi, binzi rechinamasoti binzi rikabhoila risina mafuta ka unotanga urikudya mutakura kana uchiudzira mutakura kuno kumusha kunoku ndoudikasodza nemutakura makuseni unodya poriji risina shuga, but shuga reshene yeshuga inenge yakauya, but shuga inokuya kumagadzi.
Pakaoma, rambai makabata yenyu sisi mesi. Tuchambopa sisi PJ mutaure na Miss Kumalo vanzi vari panhare.
Usukona icingweni Makumalo.
Senkona mama.
Yeah. Ubusa silandisela ukuthi nana ukuthi lize likhulumelane lohulumende selifike kusiba ngabani njengoba lina lisedalela eParliament. Kuyanceda na ukube lokhe leta indaba lezi.
Kukhanya kakuncedi ngoba uma sesisukuma sikhuluma ngezinto ezihlupha besifazana bakuthatha njengento nje ukuthi uyaziqoxela ukuthi bahleke nje benze amaphapho anjengomoya ngoba uthe sekuya le bhajethi yakhe ichinamazi akazange afake yonaipeni nje ukuthi kusubsidize izinto zonezo. Okutho njengoba ePhalamende bengasilaleli sesifikile isikhathi sokuthi njengabomama bakithi ake sihlanganisene amakhanda sonke ngoba isitha sinye isitha sinye sithi sikhipha isithunzi ekusemeni ntambama. So sokumele ukuthi izinto ezingomama baphile kahle impilo yabo ibe nhle kumele ziqakathekiswe ngohulumende, njalo kumele zidinga amacebo okuthi lezo zinto ziyefika emahofisini lapho kumele kufike khona uma bemthina ePhalamende omama bengasilaleli.
Honorable, while you're still on the line, you know, we've heard from some of the ladies that have been speaking right here that the food does come. The sanitary towels do come. Can you bring maybe something up in Parliament to maybe institute, like, you know, a commission of inquiry as to what happens to the food that comes? Why is it not getting to the actual prisoners?
Absolutely, that's very important because that's a new way of doing things. Because before, what they were doing is they were then asking our relatives to bring in the sanitary towels and asking them to bring us food. And when they bring the food, they were asked to taste the food, and then we all sit down and eat. So it now means to say something has gone wrong. It's one area that we definitely ask a question to the respective minister to explain to us why our prisoners are being denied services and goods from outside when, as a government, we are failing to meet those services and goods delivery.
Ndombofunza nerimi rwamai kuti pane zvamuchaita here imi sevadare nokuti tiri kunzwa kuna Sisimesi Mpofu vakambenge vakavharirwa uyezve naSisi Mudewe vari parunhare apo vari kuti zvinhu zvinouya asi panenge pari kuita hori nyanya pane vanhu vaye magadhi nevamuwo vanenge vari ikoko kuzvitirongo. Pane zvamungaita here imi sevadare kuti mumbobvunza gurukota rinoona nezvemajeri kuti chii chiri kuitika, pangaitwe here commission of inquiry kuti pamboongororwa kuti sei kana zvinhu zviri kupiwa vanhu vari mumajeri vasiri kuzviwana.
Information yakadaro toitenda zvokuti zvatoti pamukana sevamiri veParliamende kuti patodzokera muParliamende tombobvunza kuti ko chii chiri kuitika, uyewo totokwapa mataro kuti toda kuti paitwe zvakati kuti tizive chii chiri kuitika. And ndineshuviro yekuti tikasvika ikoko tichatoudza nekomiti yacho yePortfolio Committee kuti uye futi, because yayambosvika ikoko, but nguva dzakawandika handi munomboziya kana muchiuya semaMPs nye muchiratidzwa zvinhu zviri right asi wrong zvisatese musingazviratidzwi. And wrong yacho ndo yazobuda manje nemadzimai aya anga akasungwa, because Portfolio Committee yakaenda izvozvo zvakubuda, zvazvokuratidza kuti kune uori wakati o. Saka zvatibatsira chose izvozvo kuti matotipa humbo hwakadaro zvotibatsira kuti kana takuda kutaura nemaminista zvacho tane humbo wokuti havambozviramba.
Ndomboti sisimesi mpofu, kana muripo panhare munogona kuvhunza Honorable Khumalo vatinavo panapa kana pane zvimwewo zvamungade kuvhunza panyaya idzodzi dzekuti vadare vangabatsire sei vamwewo vasara vachiri muusungu.
Ya, inini chandingatoda kutoti vabatsire inyaya yekuti vanyanye kushaira kunyanya paye panenge pa nguva yekuti vanhu vanenge vachidya vangoita sekuongorora kana kungotuma mumwe munhu anoita sekunge akasungwa onoongorora zvake bhati ari pabasa. I think vakaita saizvozvo vachaziva zvakawanda because we find kuti zvakafanana nechingwa ichocho chinouya choiswa nekambani chinenge chichakanaka chechi pane vasungwa vaya vanowirirana nemagadzi then vanobva vatopiwa mabhegi kana timapisa bhegi votopinda voselekte chingwa chakanaka then chakanyanya kupwanyika chechi ndochinozotorerwa vanhu vozvodya chikafu chinenge chakaita seichocho hazingoita dai vachizobvumidzavo kuti kana munhu aigirwa hake sezvakaita semadrinki zvinhu zvakangozvezva chikafuwo chimwe chinogara chechi chosigogare zvacho ukokako zviri nani but musuno pakangotange pangovhiringanwa chete kuti mumwe musungwa ane chaakanganisa musungwa hwaana akavhiringa magadzi dheri rese vanopinda bhizi saka ipapo pada kugadzirako futi bhozi musungwa hwaana akangonetsana nambuya chikafu chese chinozobhanwa sanike inini ndakatorarama heo because 4 months idzodzedzo pane musungwa akabatwa nefoni haatakapinda bhizi rekubviswa hembe ende chakandirwadza ndechekuti musungwa uyo akabatwa nefoni yakapinda sei ipo pane magadhi kubva kugedhi kusvika uku ende foni yaijuswa yaijuswa foni saka uori huripo uika uyu azobatwa nhasi nefoni asi zvakapinza bhizi kuti inini ndakanga ndiri kusofouko kwandandiuyo akangaiteo 10 but ese takapinda bhizi hembe tokotamisa
nhare dzenyu sisimesi hadzisi kunyatsoita zvakanaka
haisi kuita zvakanaka
ya takukunzwa imaji
ndati mumwe musungwa paakabatwa nefoni handiti foni yaitojuswa every day aiunza juska dindiani
ehe aiwa Honorable handiti muri kunzwa zviri kutaurwa
takuoziva kuti kune uori watina kutarisa paportfolio payakaenda iko zvino vanotogona kuti vaende vatevane humbo huhwohwo ndozvo kutaurwa vanhu vanga vakasungwa pano saka ndo zvatisa kuona saka zvotibatsira because takutoziva kuti kana tazine tinotsvakii.
Aiwa pakanaka
ye ngati ngamafichane ungachasisa ukuti khonoko kade kukhuluma ngolimi ngolunye ulimi ukuthi kuthiwa kulokungathembeki okukhona emajele i-corruption yokuthi ukudla engxenye kuyabuya sibili kuvela kumankampani wona la apheka isinkwa kodwa-ke bona-ke imuli zamagadijele yibo abaqalayo ukuthatha ukudla okuhle babe sebejikela-ke lokho kuyabe sokukubi kulezi zibotsho
okwenzakala emajele kuqamula amathambo njalo kuyanenkisa ukuthi lo hulumende wathi nxa umbuza into ezinjalo thina ithiwa zange singene alenze phansi ukuthi kakunanto enjalo abantu bayathola ukudla kanti abantu abathola ukudla yiwo amagadijele kodwa labo kabazi ukuthi uma umuntu ebothiwe engabanjwa ile cala kumele aphathwe ngendlela yiphi iindlela zokuphatha abantu abasemajele zikhona bona sebesephula umthetho ngoba bona sebefuthi bayesida ezabo imuli laba ababotshiweyo bahlale beyizibotsha baze yanxa sebephika bahlala vele bebahlonitshwa kumele kuhlonitshwe amalungelo ezibotshwa ngoba nabo ngabantu njalo kubotshwa kwamuntu esiyegelo akutho ukuthi sokumele uyeduke kuyedlula lokho kade kwenza kade uphandle ukuya kwabantu ekugele kuyabafundisa ukuthi into eliyenzileyo yimbi lingayi
I think we've lost the honorable there, but maybe PJ, we can go to Miss Mudewe.
Yeah.
Miss Mudewe, muchiripo here panari. Hello.
Hello, ndiripo.
Mamuru kunzwa zvazvo kutaurwa na Sisime Simpofu. Vari kutaura ivo kuti chikafu chine chiriko asi pari kuitwa hori. Imi makaonawo sei nyaya iyo yehori?
Chokwadi chaizvo kuno kwamutare nyaya yehori ndakaiona nekuudzwawo zvakare nevamwe vasungwa vaivepo vachitaura nyaya yenhau yekuti pakauya mamwe mablankets chaivo, mababy blankets avakadhoneterwa. Ivo vaitaura vachiti yaive Seventh Day Adventist yakavadhonetera mablankets mazuva echando. Akangouya mablankets aya, hanzi kana dhona rauya vanongodeidzwa vaita kunge vapiwa zvinhu, but dhona richingobva mablankets aya akadzokera kune vakadzi yava majeri gadi zvekuti ndakatovaona chokwadi vachitogarira mablankets aya asi ari mablankets evasungwa. Kukauya futi sefu ndirimo, vanhu vakapiwa yekungogeza mauniform ishoma shoma vachitadza kukwacha kana mablankets avo. Pakauya sipo yaipiwa vanhu mujeri maive muchirongo maive nemadzimai yaitaisvika 12 vanhu vaipiwa sipo. Handisati ndamboona kudzvanyirirwa kana kuzvidzwa muupenyu hwangu sezvinoitwa kujeri nemajeri gadzi. Uchiti uchida kupiwa kasipo unonogwadama wogara pasi kuti ungotambire sipo. Havaziriwo vaitenga asi vanhu vaya vanenge vato vevana mari vana Mwari. Saka ndikutaura kuti nyaya yehuori yekuti vanhu havanotora zvikafu zvinonga zvichipiwa maprisoners voshandisa ivo vachena nemikaka nechiikudzimba zvavo. Zvinhu zvandakaona zvinhu zvinoitika zvinorakidza kuti tatambotaurwa nemumwe muteereri kuti sistimu yedu yejeri inotinyatsa kutirakidza kuti hatisati tabvaba pane zvaiitwa naIan Smith muZimbabwe. Hatisati tabva pane nguva iyoyo. Actually kubva pane zvataiverenga nekuti vanhu vari mujeri vaibuda nemadegree. Isu tiri kubuda nezvirwere neinda tichirwara tichiita utano husingaiti. Saka hurumende yedu yeZimbabwe iri worse than Ian Smith. And tinoiti iyo hash Black Smith ndiSmith atori wese aine ganda rakafanana neredu. And tinotaura izvi kunyanya kana ukapinda mujeri, which shows system yenyika kuti nyika ino ine udzvanyiriri hwakanyanyisa. Hurumende yeZanu PF ine udzvanyiriri hwakanyanyisa kupfuura hwaiitwa naSmith.
Mombobata makadaro muzvare mudewi. Hatiwanzoda zvedu kunyombana asi mombobata henyu makadaro. Tina mukoma tapfuma nei makadiva tapfuma nei aiwa tipewo pfungwa dzenyu tiri nani
mukoma. Deredzai volume yeredhiyo yenyu, tiri kunzwa echo.
Okay.
Yehe.
Ndazwa ndinozwa hangu.
Taura
henyu.
Ndingati ndine maonero angu etinofanira kuti tisi zvinhu totarisa tichiona kuti apa zvakamira sei, apa zvakamira sei handisi. Tiri kunzwanana.
Taurai. Tiri kukunzwai.
Ngokuti apa tiri kutaura nenyaya yejeri. Chinombonzi jeri chii? Imba yei? Imba ine murawo wekuti munhu aite sei? Zvasiyana nekuchipatara. Saka chinonzi jeri kubvisa hunhu hwemunhu husiri hunodiwa neruzhinji kana hunodiwa nenyika. Saka ndiri kuti apa ngatitarise nemaonero akasiyana, kwete kungodhonza ngekuti zvaitikira kwandiri.
Aiwa, pakanaka mukoma.
Toroti tizive kuti mune mabhanditi vaurai chichi, mitemo iyoyo vakarerusirwa zvakanyanyisa, tichawe tichigara munyika yakaita sei? Inenge yave the survival of the fittest, kana zvikanda zvichiti munhu aenda kujeri anoita madiro acho jina.
Aiwa, asi vamwe vanoti kunyange munhu ari muusungwa anofanira kuremekedzwawo kodzero dzake. Asi tinotenda nepfungwa dzenyu mukoma tapfuma nei, muve nezuva rakanaka.
Zvechizouya zvepachikafu chinorambwa, asi munoziva kuti vanhu tine mhandu dzakasiyana siyana. vanotyira zvimwe zvinhu zvekuti kunouya mhandu inomupa poison ari mujeri imomo akafa mhosva ichanangana nani.
Aiwa, ichokwadi mukoma, tapfuma nei. Tinotenda nepfungwa dzenyu. Tatenda, tinotenda. Mukoma, tapfuma nei.
Nguva dzedu ndodzadyana.
Hungu uri asi usapotinga hurambiwa. Asi zvimwe zvinhu toda kuti tifanira kuziva kuti munhu kana asungwa ari kunobviswa hunhu husivi ihwo.
Ehe, aiwa, tazvinzwa pfungwa dzenyu.
Unodikana nepasi rese. Ndosama izvaki.
Mukoma, tapfuma nei.
Jeri rakaipa kana tichidzidzisa mwana kuti jeri.
Mukoma, tapfuma nei, maita basa. Tinotozotaura nemiri mwezuva pane vamiriri vakamirirawo kupinda panhare. PJ, very interesting comment there from Mukoma Tafuma in Botswana. He's saying jails are supposed to be hard. You know, if you get the 5-star treatment in a jail, that means, you know, you won't reform. So that's his own argument. But I'm lucky I just got some network. So welcome to all our live streamers with Albi Matarutse, who says legally the prisons should not be allowed to hold prisoners if they are not able to provide appropriate facilities. We also need to ensure all human rights violations are logged. So she's responding actually to Mukoma Tafuma Nei. And Henry Msikavan, who's saying, watching, thank you, Henry. Megi Magano says, make different. Tawengwa Mushonga says, is watching. JK Foroma, Satan Atekeshera Mzimbabwe. That's his view. No rest, blessing Doro. I'm a prisoner, said Lucky Dube. It is not a good place ever. Saka Mukoma Doro.
Unokuze nuti apfumanei. Mune wetu tapfumanei uve kuluma lapho esitenda na emajele. Indawo yokuti umuntu ajeziswe. Ngalokho abe kuwonile. Yebo lokho kuyemukeleka. Yiko esithi yena akumelanga ibe yi 5-star hotel treatment. Yabikhona khona ngale lokho konke siyakwemukela kodwa ke umuntu lo muntu kumele laloba yonile kumele ajeziswe ngendlela eyokuthi kumele a reform athi ephuma lapho aye abuyele njalo empilweni yakhe ajoine the rest of the the community ukuthi aqhubekele phambili ngempilo yakhe okunye njalo enguzwileyo kuNkosazana Mudewe ikuthi kube yisimanga sibili ukuthi amajele ethu kukhanya angani vele asewonakele kakhulu uwedlula lapho siphansi kombuso wabahuquluzi umbuso ka-Ian Smith ngoba kudala abantu babephuma lama degree ejele kutsho ke ukuthi babephethwe kuhle ukwenzela ukuthi yena nabaze beyenelise ukwenza ama-degree wona lawo. Kodwa ngalezi nsuku abantu baphuma sebele mikhuhlane.
Also, maybe I'll just take two more of our live streamers so we can just acknowledge you and show us some love if you can hear us because someone is saying Lama Zimbabwe says poor reception. And then Faith Cutler is actually saying this topic is very saddening. She didn't realize that there are such terrible conditions in the jails, especially for females. But maybe to just round up, we can ask Ms. Mudewe to just say in a few seconds before we go to our honorable to close off the show, just tell us a little bit, what do you think is the way forward?
The way forward is for the government of Zimbabwe through the Minister of Justice to respect the rights of Zimbabweans, whether they are in prisons or not, and to treat political prisoners, those who they call political prisoners, as any other Zimbabwean, because it is not a crime to be an activist in Zimbabwe. So if our government can understand that it is not a crime to be an activist in Zimbabwe, it's actually patriotism to be an activist in Zimbabwe. We deserve to be treated fairly in our courts, in our prisons, and in our working space, the government must respect our work.
Mongo tidambu neshona. 2 seconds.
Tinoti urumende yeZimbabwe ngaizive kuti avo vanorakidzira kana kuti vanonzi maactivists havazi vavengi venyika yeZimbabwe asi kuti tiri vana vanoda nyika yedu saka kuzvitirongo kumakotsi kana patinonga tichishanda
tinotenda. Aiwa, tinotenda chaizvo. Thank you so much to all our guests. I would like to thank Lynette Mudewe, also Mercy Mpofu, Mbuya Lillian Mashumba. I know we tried to get her. She was on the line, but the line broke off. And Honorable Tabitha Kumalo, and also our callers who called in. And we won't forget our live streamers. Thank you very much for contributing. This is Marvelous Mklanga Nyahuye saying, join us again next week here on the Women's Roundtable. PJ.
Yeah, mina mpraxet is Jeremiah. And sita aswege itu wa ilfana yunye vigelizai. Skatisini. Kuhlelo letu asihlu zeni po mama ku Live Talk ku VOA. Lilali.